manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 18/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare ravapa mbeo kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari nechaiyo 5000 RTGS nyaya yavo yapfurikidzwa mberi vakanzi vachadzoka. Mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Nengo natu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa musarudzo dzichaitwa muna kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro kumasvingo dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzinhatu dzinoti vaAlec Tabe avo vanoda kumirira MDC Alliance inotungamirwa navanelson Chamisa musarudzo yekanzura ward 4. Nengo yeMDC National Executive amai Margaret Chakabuda pamwe navavingisai neRupandai. Vatatu ava vakasungwa nezuro ndokuvata muchitokisi usiku hwese vachinzi vakaita musangano pasina mvumo kwaapiri muward 4 mudhorobha remasvingo. Rimwe remagweta vevatatu ava vaphilip Shumba vati vatatu ava vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patience Madondo avo vati vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kumba.
Dare ravapa mbeo kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari inoitaiyo 5000 RTGS nyaya yavo yapfurikidzwa mberi vakanzi vachadzoka. Mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Rimwe gweta ravo vamati munere vati vatatu ava havasi kubvuma mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongero enyika sezvo sarudzo dzekutsiva vakadzingwa muparamende nemakanzuru dzava kuitwa musi wa26 kurume.
Ndamukoti havasi kubvuma mhosva yavo nokuti vanoti pakati pavo hapana kana konivhina uripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mumasvingo Muzvare Lee Mahachi vashoropodzwa kusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vatsigiri vavo.
Isu seMDC Alliance Masvingo Province inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tiri kushoropodza zvakasimba zviri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF iri kuisunga nhengo dzeMDC Alliance nguva nenguva. Chinondishamisa ndechekuti ZANU-PF nezuro chaiko yakaita meeting yavo, vakaita musangano wavo, vakaita mirizhonga, vamwe vakatotemwa kutaura kudai vamwe vanonzi vari kuzvipatara asi hapana kana kunzwa kuti pakasungwa vanhu.
Kusungwa nekupinda mudare kwevatatu ava kunoitika pasina svondo mbiri. Imwe nhengo yeMDC Alliance vaJohn Mpanduki vekuBikita vakapamba vakatochwa kwemazuva maviri ndozosiyiwa vakakandwa padei pemugwagwa kumashava. Gore rapera mwedzi wambudzi imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vakafa kwaGutu mushure mekurwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF Masvingo vaRozen Mavhenyengo vanoti bataro ravo hariiti zvemhirishonga vachiti vanokoshesa kuchengetedzwa kwemutemo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mamwe masangano Mamirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa pamwe nekuita zvido zvavo musarudzo dzemabyelections dzichaitwa musi wa26 Kurume. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vagari vemuguta vanofanira kukoshesa sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 Kurume, vovhotera vanhu vane ruzivo rwokuita basa nemazvo zvisinei kuti vanobva kubato ripi. Vati sarudzo dza2018 dzakaratidza pachena kuti kuna vamwe vakavhoterwa vasina ruzivo rwezvinotarisirwa kuitwa nakanzura. Vashumba vati mamwe makanzura anotadza kana kuita misangano nevagari vakati vanhu vakadai havafaniri kutombosarudzwa.
Chatiri kunyanya kuda ndechekuti kunyange munhu achiti anobva kuMDC, kuMDC ipi zvayo kana kuzano PF, anokwanisa here kupatsanura zvido zvari nezviri kudikwa nebato rake, uye zviri pagiraundi panyaya dzekuwanikwa kwemvura, masuwereji nenyaya dzemigwagwa nezvimwe zvingawandidze magariro ewanhu.
Vati mumawadhi mazhinji makumi masere nemanomwe ari muHarare, Ruwa neChitungwiza, basa harisi kufambiswa zvakanaka. Makanzura ese akadzingwa basa aibva kubato guru rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vashumba vati pane vamwe vakadzingwa basa vanokodzera kudzokera pazvigaro zvavo sezvo vaigona basa ravo.
Izvozvo zvekudzosera makanselazi akange akarikoliwa ari zvakare akange ari kupiwa mhosva dzitori kumatare edzimhosva dzisati dzapera. Chinhu chinoratidza kusanyanya kuteerera wagari.
Sachigaro wesangano reHarare Metropolitan Residence Forum vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemabyelection dzinopa vagari mukana wekusarudza vamiriri vavanoda.
Saka tinoshuvira isu seHarare Metropolitan Residence Forum kuti dai mukana uno wapiwa kuvagari nevacitizens enyika ino vanokwanisa kuvhota kuti vange vachisarudza vanhu vavanoda. Nekuti tinosiona pasarudzo dzimwe mapato ezvematongerwo enyika vachiimpoza makandidates, vachipa vanhu makandidates avasingadi. Saka izvozvo tinogara tichitaura nezvazvo kuti aiwa ngazvisirwe mumaoko nemuzvido zveveruzhinji kuti vasarudze ivo vamiriri vavanoda.
MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo chokupa vese vakadzingwa mukana wekuti vapinde zvakare kuti vapedzese basa ravakasiya. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira nhengo dzavo dzese dzakadzingwa basa zvisina tsaruka neMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Vatiwo zvinofadza chose kuti danho rebato ravo riri kutambirwa nemufaro neveruzhinji.
Hongu bato rakatora chinhano chekuti avana ava vakabvutirwa mukana wavo wekuti vaseze community and wanga usati wapedzwa. So in solidarity tiri kukumbira ma voters kuti vashare the same solidarity with these councillors and MPs vakaitwa record before the end of their term. So we are in the process yekuengage the communities to explain this position.
Vaive kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore avo vakadzingwa vati vakaramba vachishandira vanhu munzvimbo yavo uye vanofara kuti vanhu vakagadzirira kuvhota muwadhi mavo.
But pane zvakawanda chose zvandaida kuita. Ndakakleya madhambu site ose anga ari mucommunity, ndichibatsira necommunity nekanzuro. Sekuti ini munoziva kuti kuHarare ward 16 hamuna public hall. During my time I made sure kuti izvo nzvimbo yekuisa public hall takaisetiwa ende yatovepo iri approved. To me it's a milestone achievement. So pandiri kudzoka topatsvaga way yekuti izvo how can we fund public hall ivakwe because at least ground ra available. For the last 30 years or so people have been failing to secure that ground. But through working with stakeholders, through working in a council with my system, we managed to secure that. So my challenge aya kuti pandiri kudzoka kuita nesha kuti ground rekuzadisira munyaitwa tokwanisa kudini zvavapo.
Tabvunza vangadziore kuti havachi kudzingwa zvekare here vakati havafungi kuti zvichaitika zvekare nekuti bato ravo rakagadzirira rwendo runo.
Vachiri kudzingwa obviously takatanga mitarakinje dzaka nezvatiri kuronga. That's why izvozvo vachinetsa kuti hamukupinda nezvitari. That's why vari kupanika. But izvozvo hatiti havakwanisa kuzivira kuti izvo power rekuwana and we will be able kutipetiwa vote vanhu.
MDC team yakatozivisa kuti ichakwikwidza sarudzo ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti zvekunetserana mazita pamapato ezvematongerwo enyika hazvisi zvinhu zvitsva sezvo zvakamboitika pakapasanurwa naMDC pachibuda mamwe mapato akaita seMDCT, MDCN uye zvakamboitikawo panyaya yeZanu Ndonga neZanu PF. Vakati makakava akadai anopedzwa neElectoral Court sezvo risiri basa rezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vemudhorobha remasvingo pamwe chete nekanzuru yavo vari kuchema-chema nekambani yemagetsi iyo yakawedzera chirongwa chekudzima magetsi zuva nezuva, vachiti iri kudzima kunopombwa mvura yemudhorobha kuBushmead kudhamu rekumutirikwi, izvo zviri kuita kuti vanhu vapedze mazuva vasina mvura mudzimba. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo, izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemushauri Nyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza sondo vasina mvura mudzimba dzavo, izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuRunyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura ichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova, nekuti iko zvino kuri kunaya, ndo mhanza yatakaitawo. Asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu, saka tatichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani, kuti kanzuro yedu ikwanisewo kuti ipambewo mvura, tikwanisewo kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta remasvingo vakuru Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuro yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo vachidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu remutirikwi.
Ichokwadi kuti tine machallenges atosongana nawo pamvura kumahai leveled area sekwana Gomba nedzimwe nzvimbo. Dambudziko riripo nderekuti tava kulimitwa panyaya dzokupamba mvura nokuda kwemagetsi. Magetsi paanongoita load shedding hatina kuwana dedicated line redu remagetsi risingadzimiwi. Panongoendawo magetsi kuBushmead anobvawo aenda koko, saka hatisiri kukwanisa kupamba mvura zve24 hours zvatava tichiti. Saka ndozvinozoisa kuti vanhu vatambure magetsi kudaro, tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezesa kuti at least vatipewo dedicated line rokuti hari affectwi neload shedding, so that tisazokanganisika panyaya dzokuprodusa mvura, nokuti mvura tinoziva kuti iri essential kuvagari vese vomasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati zvese iri kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari hatisi kufara nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kuBushmead, nokuti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo taichikumbirawo kuti ZESA iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA, sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pataenda kumhepo. Asi kambani yeZESA yakabudisa mashoko yekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose, ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi kuchiteshi chayo chikuru chekukariba. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 5258 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vakava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 226,460 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana kana kuti 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 28,714 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemaseneta emuAmerica kubva kumapato maviri chakavimbisa Ukraine rutsigiro pamwe nezvombo apo chakashanyira nyika iyi nezuro. Chikwata ichi icho chine nhengo dzeDemocratic Party nedzeRepublican Party chakayambira mutungamiri weRussia waVladimir Putin kuti mauto avo asapinda muUkraine zvechisimba. Asi Russia iri kuramba kuti iri kuda kupinda muUkraine zvechisimba. Mauto emuSudan akauraya vanhu vanomwe vari kupikisa utongo hwemauto apo vairatidzira nezuro. Vakuru vakuru vemauto vanoti vachaomesera vose avo vari kuti vari kukonzera mhirizhonga munyika iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kupesana nemaonero ebhanga guru repasi rose reWorld Bank ekuti upfumi hweZimbabwe huchakwira gore rino. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti zviri kutaurwa neWorld Bank zvinoratidza kuti Zimbabwe iri mugwara sezviri kutaurwawo negurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Avo vakati vanotarisira kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana gore rino kana kuti 5.5%.
Gore rino ra2022 ikonomi inofanira kukura ne between 4.5 to 5%. Izvi zviri kubva mukuti agricultural season yegore rapera yakafamba mune zvakanaka pakaitika bumper harvest yatakaona tese nekunaya kwemvura kwakaitika. Gohwe irori ndo rakabatsira kuti upfumi huende mugwara rakanaka zvichisanganisirawo nemitengo yezvicherwa zvatinoti maminerals. Maminerals maprices acho anga akati kwirei gore rapera tichitarisa goridhe riri kucherwa nemaartisanal miners nemainformal miners rakati wandei gore rapfuura. Zvosanganawo nemutengo wanga uri pamusoro zvakabatsira.
Mumashoko kuvatori venhau, bhanga guru reWorld Bank rinoti upfumi hwenyika hwakati kwirirei gore rapera uye rinotarisira kuti huchaita zviri nani zvakare gore rino kana mvura ikanayawo zvakanaka, vanhu vakabayiwa nhomba yecovid-19 uye hurumende ikaenderera mberi nekudzika mitemo yekusimbaradza upfumi. Nyaya yemusiyano wakakura zvikuru pakati pemari iri kutengwa dhora rekuAmerica pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction nepamusika wepamukoto inonzi neWorld Bank ichapawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira zvakanyanya. Asi vamuponda vanoti musika wekutenga nekutengesa mari weRBZ Foreign Exchange Auction uri kushanda zvakanaka.
Reserve Bank matanho yakatora ekuisa auction yekubatsiridza kudzirira musika mutema weparallel market neblack market. Zvakabatsiridza kuti mabhizinisi awane mari yekushandisa kutenga zvinhu zvekunze nemutengo wakaderera, mutengo wakakodzera. Izvi zvakabatsirawo kuti maprice adzikame, agadzikane.
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti upfumi hwakati kwirirei asi pane zvirewarewa zvakawanda.
Tichiongorora tinoona kuti zvava kupa dambudziko kumatargets akanga apiwa naminister of finance ekuti 2022 upfumi hwenyika huchasimukira ne5% nekuti kana takakwanisa kusimuka ne5.1% 2021 isitanga tichibva mugomba rekuti makore maviri apfuura kumashure tanga tine recession inhawo yemadrought necycloni idai. Saka hazvizogoni kuti wasimuka tichibva mugore riri nani sa 2021 then muna 2022 wokwakwamuka wosimuka zvakanyanya kusvika 5% hazvigoni. Ini ndiri kuona kuti kunyange World Bank ichiti gore rineri riri kutarisira positive growth inonga iri small increment yatingati ma 2%.
Ko panyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vamugano vanoti apa havawirirane neWorld Bank.
Ongoro yendakaita inoratidza kuti mitengo ichataramba ichiita chimbwa mupengo kutiza nenhawo yekuti toda kuti ziveka kuchiri kukonzeresa kuti mitengo yekwire chii. Mitengo iri kukonzereswa nemari iri kuprindwa neReserve Bank ichikonzereswa nemabudget anonga akapuwa allocation akawanda neMinister of Finance echienda kuagriculture echienda kumaconstruction ndoo kuri kudyiwa mari iri kupinda market. Mari iyoyo yoita kuti vanhu vatenge foreign currency maretsotiza.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Irecovery e-growth ichibva panegative tingatarisa upenyu hwevanhu unenge wakamira sei. Saka pane growth tingati inenge isingavasiri munhu zvake ari pasi.
Banga reWorld Bank iro rakati gore rapera vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million munyika vainge vakatarisana nenzara inotyisa. Rinoti uwandu uhu huchaderera kusvika pamamiriyoni matanhatu nechiuru chimwe chete gore rino kana kuti 6.1 million. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ini Blessing Zulu.
Vaive mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica mushakabvuva Dhevamavhinga vari kurangarirwa pamunamato wepadande mutande uchatungamirwa nekereke yeMethodist Church in Zimbabwe kuBritain nemugovera 22 ndira 2022. Munamato uyu uchaitwa kubva nenguva dza2 masikati nguva dzekwakare kuBritain idzo dzinenge dziri nguva dza4 masikati kuZimbabwe. Munin'ina wamushakabvu Dr. Edgar Munatsi vanoti munamato uyu hausi kubatanidzwa nenyaradzo kwete, vachiti nyaradzo ichange ichizotungamirwa nemhuri kuZimbabwe uye ichaziviswa mumazuva mashoma anotevera. VaMavhinga vakashaya musi wa4 zvita 2021 vari kuSouth Africa vava nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Hongu vajonga ndizvozvo chaizvo mugovera unotevera musi wa22 January kune munamato uchaitwa kuno kuEngland. Munamato uyu uri kuitwa nesvondo rechurch reMethodist Church in Zimbabwe fellowship inofellowshipa iri muUnited Kingdom nekuti ndiko kwaishumira vaJehovahvhinga vari. Saka svondo iri kutungamirira munamato iwoyu wokusvusukidza mweya wavaMavhinga musi wemugovera musi wa22.
Munamato uyu uchaitwa nenzira ipi? Vanhu vachaungana here kana kuti uri kuitwa padande mutande?
Munamato uchaitwa vanhu vashoma-shoma vanokwanisa kuungana vangangoita kana makumi mairi chete. Ndivo vachaungana vanenge vachigara munyika yeEngland asi vazhinji vachange vachipinda pamusangano uyu padande mutande. Pane nzira dziripo dzekuti vanhu vanopinda sei padande mutande dziri paposta ratakagadzira richaratidza kuti vanhu vanoda kuona vanoona papi vanopinda paZoom kana vanga vanonge vachitarisa paFacebook. Ndidzo nzira dzinenge dziripo asi tinokurudzira ruzhinji kuti nenguva yatiri kurarama yedenda reCOVID-19 zvinenge zvakangonaka kuti vazhinji vanokwanisa zvavo kuona padande mutande vaite vari padande mutande vari mudzimba dzavo kana kungava kupi kwavanenge vari, kuitira kuti tikwanise kuteedzera mitemo yakaiswa yekucherechedza kuitira kuti denda reCOVID-19 risatapurika.
Munamato uyu Dr. Munatsi ndo watingati here nyaradzo pachivanhu chedu?
Munamato uyu munamato urikungoitwa nechurch husi kubatanidzwa nenyaradzo. Nyaradzo tichazozivisa vanhu mazuva mashoma anotevera. Ndinoimba kuti mwedzi uno usati wapera, mazuva acho enyaradzo anenge aripo. Nyaradzo ichaitwa kumusha kuwirish kunove kwatakaradzika mukoma dewa. Saka kana mazuva acho aapo tichazivisa vanhu, tichaita kuti mazuva aya azivikanwe pachiri nenguva, kuitira kuti hama neshamwari vanoda kuungana vachifamba kuenda kunyaradzo vazive paine nguva vagoita urongwa hwavo nenguva iripo.
Vanoda kupinda munamato uyu vanokwanisa kupinda nenzira ipi, Dr. Munatsi?
Hama neshamwari dzese dzinoda kupinda pamunamato uyu vari pasi rese renyika, kungava kuZimbabwe kunana America ikoko kwamuri, vanopinda padande mutande. Tinenge shansa nzira mbiri, panenge paine Zoom neFacebook. Saka vanhu vanokwanisa kuona ipapo. Takatumirawo mamwe malink evanoda kutaura kuitira kuti tikwanise kuronga urongwa hwacho, kuitira zvisazoita zvekumhanyidzana tingange tangoziva kuti vanoda kutaurawo ndevanani nenguva iripo. Saka ndivo mapindiro anoita vanhu pamunamato uyu, vanoshandisa Zoom kana kuti Facebook.
Vanga vari munin'ina wamushakabvu vaDeva Mavhinga, Dr. Edgar Munatsi, vari parunare kuBritain neStudio 7. Vanoda kupindawo mumunamato uyu, endai pawebhusaiti yedu www.voashona.com, apo muchawana zvinodiwa kuti mupinde. Nauzemitambo. Zimbabwe iri kutamba neGuinea izvozvi mumutambo wayo wekupedzisira kumakwikwe 2021 AFCON Group B ari kuitirwa kuCameroon. Guinea ine mapoints mana mushure mekurova Malawi ndokuzoita mangange neSenegal, iyo yakarova Zimbabwe 1-0. Malawi yakarovawo Zimbabwe 2-1, zvakasiya Zimbabwe isina kana point imwe chete. Guinea yakatobudirira kupinda mugungano rezvikwata 10 nezvitanhatu. Mushure memutambo uyu, nhasi Zimbabwe inobva yatakura mabhegi ayo ichidzokera kumusha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Connection na 8 PM tiri kutarisa matambiro echikwata chemawarriors kumakwikwi e2021 AFCON game. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa. Musarudzo dzichaitwa muna kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 zivandlela 2022 uPlatsides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabatshayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaphathi siyayenzani.
Izakhamizi zakobulawayo abatshayeli bezimota labamabhayisikile basola inyathelo lekamanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi.
Inzima ukuthi ukubona khona ngapho ngokuphola ngokuthi hayi ezinduna kazikhokhele utyelo ezinduna zibonakala emahotele emakulomongameli yikho lapho okufunywa khona ngento leyo kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini uphanya kasifiseni sofuna ukuthi econtrole inarrative.
Sincithe sigcomola izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshelo esikhumbuzo segugurawundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukuba nababhalise ngaphansi kwenhlanganiso le ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo abashayeli bezimota labamabhayisikili basola inyathelo likamanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi ngesizathu sokuthi phansi umanzi kakhulu akusasebenzeki. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Yangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo okobulawayo city council ngoba imigwaqo igcwele amapotholo amagodi lawa. Awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibhewuke mayingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje izulu lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagoda amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangingiyamangala nje ma usithi kansile ekhuluma ukuthi umile ukulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kutsho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi ke kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabachayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaphathi siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezi nara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansile dolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokhu kwenziwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okokuqala inethiwekhi yethu esingathi i-road network gugile it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela iprogram yethu i-maintenance i-affecta kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenze ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimota.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kumbe umhlaba tuya kumanzi esiza kwenza kathesi ukuthi siyabe si concentrate kuma storm water drainage ukhupha ingcekeza lokwalungisa lapho fanele kulungise khona until iroad zifike isikhathi lapha izulu selimile kube rain season isingani isiphela.
Ikhansi ledolobho lakoBulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu elinengi kuleli dolobho, njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalunyiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi yezigcobumula izombusazwe zisole kakhulu inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Jaramba yokuthi ayevele akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi eBhalakwe. UMavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UJaramba utsho la mazwi ngesikhathi ephendula imibuzo emsakazweni weCenter for Innovation and Technology site phezu kwesehlakalo sekupheleni kuka-2021 lapho kubhidlizwe khona indawo eyisikhumbuzo salabo abachabalala ngeGugurahundi eBhalakwe ebiyakhelwe ngelitshe eKhezi esigabeni seMathebelele North. Uthi uhulumende akalani lokubhidlizwa kwalezo zakhiwo ngoba vele zingekho emthethweni.
Yes. And after the statement, the rooms where units are called commemoration, we said my negative force who are trying to reignite, fertilize the conflict, must be kept at bay. We meant it.
China sizama ukupholisa amanxeba abangelwa izihlakalo ezaba khona ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Ungalala inkulumo kamongameli mhlawe yini day. Sathi thina abafuna ukuvuselela umoya omubi kumele basiwe le kachana fase qinisile.
Linkulumo kaJaramba iza ngesikhathi umongameli esanda kutshela uZulu ekupheleni komnyaka ka-2021 ukuba uzimisele yena lohulumende wakhe ukuyilungisisa indaba yeGugurahundi. UMnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhetshu likaZulu uthi akumangalise ukuthiwa nguJaramba lohulumende.
Kunzima ukuthi uthi khona khona ngapho ngophola ngokuthi uthi hayi izinduna kazikhokhele uhlelo, izinduna zibonakala emahoteleni uma kulo mongameli, yikho lapho okukhulunywa khona ngento leyo. Kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasuthiseki, so ufuna ukuthi econtrole i-narrative, akakhiphe konke amaripoti echiyambako, befake abantu abaneutral to lead the process. Hayi ukuthi yena uhulumende ecompromised enguye wabulala abantu ebenguye osesithi mbani okuzekhokhele kuze kwenziwe njani, akuvumi.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-MDC Alliance, uMnumzana Ostalos Gift Siziba othi kumele ilungisiswe iphele lindaba.
Kuyinto elusizi ukubana ke kuze kufike namuhla indaba yeGugurahundi. Indaba engafuni ukuthi ikhulunywe, angeke kwaba lokuthi indaba ivalwe ifake ngaphansi kwe-carpet. Kulokuthi ke kukhulunywe kubani hayi kwahamba njani ngoba nabenza lokhu njalo kube le compensation, ngoba sakhuluma ukuthi kulezinto ezintathu eziqhathekile ezihlanganisela ke ekuthiwa i-repatriation, indaba ye-truth telling ukuze kuyazakala ukuthi owayenza lokhu mbani le ndaba ye-compensation.
UMnumzana Thendai Ruben Mbofana yingcwethi ecubungula ezombusazwe eloba ngokwenzakala eZimbabwe ezimele. Yena uthi akungake kwaba lokuthula lokumanyana uqobo elizweni ma kulabantu abakhuluma kanje edabeni olufana lolweGugurahundi.
When some of us bring up these issues, we're accused of bringing out or what they call opening up old wounds. How can you open up an old wound? If you're opening up an old wound, it means it's still a wound. It has not healed. Because you cannot open up something that has been healed. In Germany, they talk about the Holocaust. It's even in their textbooks, in their syllabus, because they healed.
thina abanye nxa sesiphakamisa indaba zalolu hlupho sibizwa ngamagama kuthiwa sifuna ukuvusa amanxeba asepholile. Ungalivuselela kanjani inxeba selipholile? Kusho ukuthi alikapholi phela lelo nxeba.
Ekuhluthuneni kwakhe intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 kumuyi uRobert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uhulumende wakhe uzimisele ukusungula ingxoxo phezu kodaba lombhuqazwe wegugrawundi olwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika oka-1987 lapho okwalotshelanwa khona isivumelwano esawumisayo phakathi kwenkokheli ezimbili zamabandla ezombusazwe ezazigoqela owaye ngumkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli ngaleso sikhathi umuyi uRobert Mugabe lowayekhokela iPF ZAPU umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kukahulumende kaMnangagwa ukuphikisa ukwakhiwa kwendawo zesikhumbuzo kubonisa obala ukuba ufuna kube nguye okhokhela lezi ngxoxo phezu kwezehlakalo zalo mbhuqazwe owehlela abantu bemandebeleni lasenkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngokutshona kwesukula izolo kwabahlolwe i-COVID-19 kutholakale abantu abangamakhulu phose amane 382 belegciwane leli labulala abalishumi lanye 11 kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulabazinkulungwane phose amachumi amathathu 28,740 abasebehlatshiwe elesithathu. Inhlanganiso eyeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wechukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso eyeZimbabwe Diabetic Association isebenza ndawonye leLife for a Child ekuphathiseni abantu abaphila lomkhuhlane wechukela. Umnumzana Tinashe Meza ofundisa ngomkhuhlane wechukela emele inhlanganiso yeDiabetic Association uchasisa ngohlelo abaluqhubayo.
So firstly, you have to visit any of the Zimbabwe Diabetes Association offices, carry your hospital card or proof that you or your relative is diabetic, a passport size photo for and a $5 note or equivalent RTGS.
Okuqala kumele umuntu avakatshele amahhofisi aweZimbabwe Diabetes Association. Okudingakalayo ngamabhuku esibhedlela, umfanekiso womuntu obhalisayo, le mali engange $5 eyemelika kumbe elinganayo ngeZimbabwe. Lolu hlelo luphathise intsha eleminyaka engamachumi amabili lanhlanu kusiya phansi kusukela umnyaka ka-2009. Ngenye indlela sokwehlise umthwalo okhangelane labagula lomkhuhlane. Ukwelapha umkhuhlane akula khefu, ngakho akufanelanga umuntu eqise ukuthatha imithi yakhona.
Uqhubekela phambili umnumzana Meza ekhuthaza abantu abalomkhuhlane wechukela ukuba babhalise kunhlanganiso yabo ukuze bathole usizo.
All age groups for people living with type 2 diabetes, Direct Relief has extended their invitation to Zimbabwe Diabetes Association to participate in a new exciting offer of people living with type 2 diabetes where they are now receiving type 2 diabetes medications and blood pressure tablets or medicines.
Khathesi uhlelo lolu selugoqela bonke abagula umkhuhlane wechukela. Uhlelo lolu selugoqela abalomkhuhlane wohlobo lwesibili type 2 diabetes, lapho abathola khona imithi elapha umhlobo wechukela kunye lemithi yeblood pressure. Sithi thina wonke umuntu ophila lomkhuhlane wechukela ulakho njalo kumele abhalise ukuba yingxenye njalo kumalunga ethu. Siyakhuthaza ukuthi bahlale bekhulumisana lathi ukuze sazi ukuthi benelisa njani ukuphila lawo lomkhuhlane.
Unkosikazi Anita Thebe, umzali olomntwana ophila lomkhuhlane wechukela, uchaza ahlangana lakho.
Umntana nami ophila lo mkhuhlane we-diabetes uhlupho khathe senhlangana lalo yokuthi i-medication yakhe iyadula, kumele ahlabe kabili ngelanga ekuseni lantambama. So ngenyanga vele imali engiyisebenzisayo iyedlula i-25 years, and umuntu wakhona vele yabe ungakwani inyanga yonke. And ngapha futhi okunye okumele ngikukhangele i-diet yakhe. So nxa kulo hlelo olunje luyasiphathisa kakhulu balamulele thina, ngoba i-medication isuka igcine sikhulela ngoba umntwana umelanga akhuthe ukuthi ahlabe.
Umnumzana Njabulo Gumbo, umhlali wakoBulawayo ophila lomkhuhlane wechukela, ukhala ngendleko yemithi okumele ayithathe.
Hayi, into nje kuphela engani iyangidisturba yokhona kumuthi wakhona lowo kuhlaba. Hayi, uyadula bakithi, uyadula. Ngoba emzimbeni ngi-right. Angilanjo into engizwayo nje engani iyangidisturba.
Ngomnyaka ka-2017, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba kulabantu abayisigidi lengxenye abaphila lomkhuhlane wechukela owe-diabetes elizweni lonke jikelele. Isilinganiso sokumemetheka komkhuhlane lo ebantwini abadala sinye ekhulwini i-1.2%, kuthi ebantwini abalikhulu i-100 kucatshangelwa ukuthi abalitshumi babo bale-diabetes. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje kuhlelo The Connection sikhanyela okwenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe ukuzinakekela phansi kwesimo se-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abosendulo kaMartin Luther King Jr. unsundu waseMelika owayesaziwa ngokulwela amalungelo abensundu kwelemelika afole esigodlweni salelo lizwe iWashington DC izolo, bekhuthaza amalunga edalela iSenate abebandla lamaDemocrats ukuthi bangavumeli amalunga ebandla lamaRepublicans bevimba ukwethulwa komthetho oza kuqula amalungelo okuvota elizweni obikwa ukuncindezela abensundu. Iningi lamama unkampani yawo indizamtshina kwele Melika athi alokwesabela ukuphambaniseka kokuhamba kwendizamtshina ngolesithathu ngemva kombiko wabamankampani encinguzi kamakhalekhukhwini awe-AT&T le-Verizon elungiselela ukwethula uhlelo olwe-5G. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezimoyeni olwe-Federal Aviation Administration baxwayisa ukubana ukwethulwa kohlelo lolu kulakho ukuphazamisa ukusebenza kuhle kwemitshina yendizamtshina. Abe-AT&T labe-Verizon babiwa beyalile ukukhuluma ngohlelo lwabo lolu olwe-5G. Iningi labantu abahlala emhlukulweni weMpumalanga kwele Melika babikwa lokhu belwisana lokuphendla imigwaqo ngemva kokubhekana lobunzima besnow esinethe ngempelaviki. Ababona ngezomkhathi babika ukuba kube nenqobanqoba yesnow engaba ngamasentimitha edlula amashumi amathathu, 30 centimeters, lapho anethe ezigabeni ezibalisa eNew York, Ohio nePennsylvania izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uhulumende ukubana aphathalise izinothi imithelo ephezulu, hathi ukuthwalisa abantu abadubekayo ngemithelo engapheliyo. Untungamili Nkomo weStudio 7 uSiphalo Ludaba.
Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Coalition on Debt and Development, iFight Inequality Alliance Zimbabwe lezinye ezitshiyeneyo, njalo uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana. Inhlanganiso lezi zilohlelo lokutshengisela kulezinkundla oluqale mhla ka-15 kulinyanga lusiyaphela mhla ka-22, lapho ezibambane khona lezinye inhlanganiso eziphansi kwe-Fight Inequality Alliance emhlabeni jikelele zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhwezele izinothi imithelo ukuze ohulumende bathole imali yokuthuthukisa uzulu makhasa. Ziti umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele achiyane lokubhadalisa abantu abavele bezidubekela imithelo engapheliyo. Lezi nhlanganiso zithi inkisela zeZimbabwe kazihlawuli imithelo kanti njalo inotho yazo enengi iyatholakala ngokwenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngakho zithi kumele amapolisa acubungule laba bantu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bayawusekela lumkhankaso.
Okwamanje eZimbabwe kule mthelo eminingi emangalisayo e-affecta ikakhulu abantu abaphansi. Singakhangela abantu abasebenzisa i-EcoCash kumbe singathi plastic money. Bathathelwa imali eziningi okumangalisayo kati ke abantu abalezimali abahlala belezimali esikhwameni abalesingathi cash abala mali ke eziningi abazibhadalayo. Thina esingalalutho siye siyabhadala phela nale kuthiwa i-2% transaction tax. Sibuye njalo bese sithathelwa umholo emkholweni ipayee nxa sihola siyithathelwa ke esingakaze siyisebenzise. Sibona kule mali eziningi okumangalisayo ezenza abantu ke abangalalutho behlupheke ngokuthi lezi mali ziyahlupha ukutholakala. Kunengi okubhadalwa i-tax oku-affecta abantu abangalalutho esingathi ngabayanga abantu abasebenzayo.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye uthi ngempela izinothi kumele zihlawule imithelo ephezulu.
Nxa sikhathi indawo zamateksi umhlaba wonke jibelele ungakunanzelela ukubana labangani bale mali bangani babhadala amateksi anganeni okudlula la abhadalwa ngabaningi. Kuyinto esiyithola kungathi phose kuboma-economy wonke. Kodwa kudube kusibe sekuthiwa lusizi ikakhulu ema-ekhonomini anjengayethwa eZimbabwe lapho abantu abathwele nzima khona. Ngoba kugcina kuthiwa ba-overtaxed at the expense of the luxuries enjoyed by the few. So umkhankaso ngawubona uyingqondo eqondileyo ukuthi uyenziwe, kodwa silakho futhi ukukhangela ukuthi awusoze uphambanise yini indlela urhulumente athola ngayo imali in terms of ama-taxes nxa sesitageta a few individuals.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube yena uthi ngempela indlela imithelo ehlelwe ngayo eZimbabwe ibulala abantu abadubekayo.
Kucakathekile ukuthi abantu babhadale umthelo ngokuya ngokuthi bazuza malini. Abazuza imali eningi babhadale imali ephezulu, abazuza imali encane babhadale imali ephansi kube bangabhadali. Kodwa kayisikho esihlangana lakho kuleli lizwe. Abantu abazuzayo yibo abangabhadaliyo, kuthi laba abathwele nzima izisebenzi ezihluphekayo ezingazuzi imali yangaphi, abantu abahluphekayo abasemakhaya abasemadolobheni abathwele nzima ngendlela ezihlukahlukeneyo yibo abagaluleyo phakathi kwemithelo ehlukahlukeneyo. Ungabala i-VAT, ubale umthelo wemsebenzini, ubale umthelo lo lalwana, imithelo yezindlu, imithelo yakho konke ungakubala, abantu bathwele nzima ngalokho. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulungiswe khona lokho, abantu abahluphekayo bangazi bathwala nzima ngendlela le abathwele nzima ngakhona.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkumo.
Kula badabuka eZimbabwe yabahlala eTefontein kwele South Africa asebesuswa emikambo lezindlini lapho abahlala khona inhlanganiso ibizwa ngokuthi iSouth Africa First okukhanya engani incediswa ngamapholisa. Mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuyethusa ukwenzakala eTefontein. Mkhwananzi uthi abanye abasuswa kuleyo ndawo ngabasebenza kumankampani achiyeneyo ukuthi wabathatha imisebenzi yabadabuka kwele South Africa. inhlanganiso ye South Africa First ibike ngeviki ephelileyo ukuba izakwenza uhlelo lwe Operation Dudula eyokususa abantu bokuza emsebenzini ezindlini la kwezinye indawo. Leli lizwe lisanda kubopha abantu abaningi abathabuka eZimbabwe akade bengena kwele South Africa okungekho emthetheni. Umnumzana Pakish Aaron Motsaledi, umphathintabo wendaba zasekhaya, uselamaviki amabili efike eBeitbridge lapho aveza injabulo enkulu ngokwenziwa ngamapholisa labagcina umngcele abakade bebopha njalo bebisela ekhaya abathabuka eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma labenhlanganiso ye South Africa First ngokwenzakala eTefontein duzane leJohannesburg. Umkhwananzi utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bakhathazekile kakhulu ngokwenzakala eTefontein.
Kuvuke ukududulwa kwabantu baseZimbabwe lapho kukhanya kuyinto ehleliweyo mpela elabantu abay qoqayo abangama organizers ayo. Okusimangaze kakhulu mase sibona imibiko ukuthi labo bantu basobe hamba nengalo yomthetho amapolisa besenza lezo zenzo. Singazi njalo ukuthi mhlawumbe labo bantu ade besuswa ikakhulu abade berenta izitendi lapho okuthengiswa khona ama stalls kuyabe bevele kulandwe ngokomthetho na ukuthi uma irenta lapho aevictwe ngokwemithetho ye-eviction. Ngoba akasikholwa thina ukuthi labo bantu bafika bayihlutha leyo ndawo kusho ukuthi barente kumuntu thizana onguye oyabe mhlawumbe phethe leyo ndawo.
Kungani ukhanya ngani konke lokhu kuqondiswe kwabantu abadabuka eZimbabwe hathi kwamanye amazwe?
Akukho lokhu ukuthi kulabantu baseZimbabwe abahamba bafike bahluthune izinto izindlu lemisebenze bayaqhatshwa. Kutsho khona ukuthi uma kuyukuthi-ke kule phutha kumele lilungiswe ngendlela eqondileyo. Asikuvumelani nakho lokhu ukuthi sesibona ingalo yomthetho isingathi isithunyelwe ezandleni zabantu nje emgwaqweni. Si-expect ukuthi ingalo yomthetho kayilandele okomthetho ngendlela yomthetho. Sisazama ukuthi sibonisane nazo zonke lezi zinhlangano, nakhona singeke siphawule kakhulu ukuthi sahlangana nabo bani kanjani, kodwa ezinye zezinkokheli lezi nhlangothi zabantu abathi amaZimbabwean kasuswe kwele South Africa sesike saxoxisana nabo, futhi siyavumelana nezinye izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe abantu abanye aba-illegal in migration balapha njalo kungenziwa njani. Kodwa akuqondanga ukuthi bone abantu sebedudulwa ngalolu hlobo. Siyezwa kuthiwa yi-Operation Dudula.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakamizi zakobulawayo abashayeli bezimota labamabhayisikili basola inyathelo likamunisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi. Incwadi ezicubungula izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo segugurawundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela kubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungelambadalo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxidus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.